zvichemo zvedu zvatakanga tinazvo pamusangano watakanokurukura isu nachief director human resources vachijarira wakanga uri maringe nezvinhu zvinonyanya kutibata kumabasa zvinobata vamwe vedu kumabasa zvetingati isusi kana izvozvo zvisina kugadzirisiwa rinova zimuhwara baira mundoyo kana munhu ari pabasa.
Chii chiri kunetsa vashandi vebazi rezvekurima naivazvo?
Ishu yemagrades. Grading system iri muhurumende inoita seinotisiyanei nemamwe maministries kana nemamwe madepartments. Tichitarisa kuministry of lands, agriculture, water, fisheries and rural resettlement kwaatiri uku, nokuti tikatarira kudepartment of agritech tine masupervisors akanga apugiredwa pamuromo chete kuti mwi hamusisiri maofficers aimbova maextension workers mava maagritech supervisors, but pamari dzavo handizvo zvavanenge vachitambira nenyaya yei nekuti vamwe vacho vanga vane macertificates, vamwevo vane madiploma, vamwe vane madegrees. Saka isitaiti dai zvazvagona vapinda vakapa promotional grade kunyange munhu ane certificate rake ngaangoziva kuti ndiri muegrade. Izvozvezvo kune vasina kutombobvira vazviravira vanogona kunge vachifanirwawo kunge vari muegrade, kuda vakanzi vari muE1, ane diploma akanzi ari muE2, ane degree akanzi kuda ari muE3. Izvozvo zvinhu zvatiri kutarisira zvatakakurukura vachijarira vakativimbisa kuti hurumende ichatarisavo nezvazvo igozvigadzirisa vanhu ivavo. Zvishuwawo vanofanira kunge vakasiyanawo magrades navavo vavanotungamirira.
Handiti hurumende yakagadzirisa chichemo chenyu pamusoro penyaya yemari dzekubatsirikana here?
Nyaya matiendesa allowances inyaya inotikadzika pahana. Hana dzinorova kana tova nezvenyaya iyoyo nokuti accounts dzedu isu dzinoita sedzakasiyana kubva kumaprovinsi nokumadistricts akasiyana, asi ichingova mhuri imwe chete yemuministry of lands agriculture iyoyo. Unowana kuti umwe akaita basa mazuva akaita wedha ari kubhindura achitsanangura mari anenge awana pacrop and livestock assessment inenge yakasiyana neyawanikwa newanga achiti ari kugwanda. Zvotisisa isu kuti kovagozosiyanisiwa sei vana ivavo, ende kana pasina vazviteera zvinongofavo zvakadaro.
Hurumende iri kuti nenyaya iyi?
Vakativimbisa isu HR director, vakati ivo nyaya imwe inenge iripo ndeya mabudgets mumaprovinces, pakuprioritizwa kwamabudgets anobva kumaprovinces. Vanhu vepaprovince vanogonawo kuzoitawo vurwire kuti zvino mari yedu zvainoshota, regedzai isu tichibhadhara mabhadhariro awa, asi zvino isingafaniri kufamba negwara iroro. Vakati pamusangano watinopinda unotevera zvinhu izvozvo zvinenge zvagadzirisiwa.
Zvikwanisiro zvepabasa zvakagadziriswa here? Vashandi vebazi renyu vaichema-chema vachiti vanoda zvimudhudhudhu zvebasa. Chii chakaitwa pamusoro penyaya iyi?
Nyaya yemidhudhudhu haisati yawanikwa navanhu vose, asi tatisina kana yatoziva kuti sei yakangogumira ipapo payakagumira kupuwa vanhu. Midhudhudhu yakauya zvechiwa hatirambi, ende zvakatisunungura. Changa chamisa ndechekambani yaifanirawo kubatsiridza kuti pawanikwe maregistration number emidhudhudhu. Zvinova zvinhu zvakadoitiwa. Ndichitaura kudai so pavhiki iro rino iyi pane vakadowana midhudhudhu yavo. Isu tichibvako kumusangano uyu Monday 8 March vanhu vamwe vakatozowana midhudhudhu yavo vhiki iyo ino isina kupfuura, vakadoresivha vamwe mumadepartments mavari agritech vakairisivha. Saka tinozvikudza nokutenda kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvioma zvioma zvazvo, asi tine patiri kusvika.
Asi naivazvo, hamungatiwo here hurumende iri kuedza kugadzirisa zvichemo zvinobva kuvashandi vebazi renyu iri?
Inongova hafu hafu kusenga kwedhongi, nokuti sistimu kana isati yanyatsokutwasanugwa inonetsa kuti tivinde kuti zveshuwa zvagadzirisiwa, nokuti pane zvimwe zvisina kugadzirisiwa kubvira pane zvatakakumbira. Izvozvo zvoga toda kuti dai vatigonera kutigadzirisira votitwasanurira sistimu iri muministri medu. Ministri yedu yakakurisa, inoda kutwasanugwa sistimu yayo kuitira kuti kana tikange tashayiwa sezvi, tikati tashayiwa risk allowance yedu yecovid, tozivawo kunanga tisangomukira kumabasa tichinosangana nevanhu vane korona, tichibahwa pasina waziva kuti tabahwa, tapora tapora sei. Tikati tashayiwa mavhocha, tisati kana tikaenda tichinotsvaga kuti ndo mavhocha afamba sei, tonzimbomirai timbonobvunza ningi. Izvozvo zvoga ndozvotaridza kuti ihafu hafu kusenga kwedhongi.